Ndozva tiri kuchewa na kozi maripota tiri kuwana zvekuti kumavhuku kune vagari vanosvika 30 to 50 vatorerwa mudziyo yavo kubva nezuro nanhasi. Pane mumwe atouya kuofisi kwedu achitaura kuti atorerwa TV, akatorera masofa, akatorera fridge. Property yese inenge iri mumba nechikwereti $800. Asi tinoziva isusu sevagari kuti hurumende ine mari yekanzuru inosvika 80 million yaisati yabhadhara. Tiri kuziva kuti kumafarms, mabaracks nemapurisa ndo vasingabhadhari mabills ehurumende. Kudzimba dzemaministers vamwe vacho havasi kubhadhara mabills ezesa, asi hatisati taona zesa kana council ichitora midziyo yemaministers.
Vadzikira, munoona sei nyaya yekuti vakuru vakuru muhurumende vari kunzi havasi kubhadhara zvikwereto zvavo zvemvura nemagetsi, asi havasi kudzimirwa magetsi kana mvura? Ava vepasi vagari vari kudzimirwa mvura, odzimirwa magetsi kutosvika pakutorerwa futi midziyo nekuti vanenge vane zvikwereto.
Nyaya yamakutaura iyi inyaya inorwadza chaizvo. Inyaya inotifungidza bhuku rakanyorwa naGeorge Orwell rinonzi Animal Farm, rinotaura iro pachirungu kuti all men are equal but some are more equal than others, zvichireva kuti vanhu vese vakaenzana asi kune vamwe vakaenzana kupfuura vamwe. Tichizviisa panyaya yatiri kutarisa izvi, zvinorwadza chaizvo kuti vanhu vanova variwo ndo vari kutonga vari muutungamiriri vanosvika pakusabhadhara magetsi. Nyika yapedzera yaakushoterwa, vanoshaya disipline yakadaro, asi vava vari kutungamirira vovhariwa. Asi nimaonero angu, nyaya iyi yekuti vakuru vanodai haisi nyaya itsva. Vanhu vese vanoti vakawana zvinzvimbo zvavawana vanosenzisa zvinzvimbo izvozvo kuita maunfair practices. Ifenomena isiri unique kuZimbabwe. Chiri unique kuZimbabwe ndechekuti tine hurumende iri kuita mabhizinesi akawandisa. Aya maonero angu, handifunga kuti pane zvinotibatsira kuti zvese irambe ichingoprovhaidwa magetsi nehurumende. Dai papinzwawo mamwe makambanis ari private. Kukanzuru kune dambudziko razoya rekuti kanzuru rinosvika pakunotorera munhu zvinhu zviri mumba nenyaya yekuda kwechikwereti chemvura yavanga vasingasupply. Handizivi kuti kanzuru dzako mazuva ano dzakabva nekupi.
Vamulilo, dambudziko iri riri kubatwa sei rekuti vanhu vaenzane sezvataurwa navadzikira?
I think zvakakosha zvatinofanira kunzwisisa ndezvekuti tikatarisa City of Harare tinoona kuti macouncillors vanoda kushanda nevanhu. Ndandina deputy mayor weCity of Harare vachiroto nezuro tikafamba navo mudziva rasvika tichigadzirira nyaya yemvura, asi vashandi vanoramba kutora mainstructions from macouncillors. Saka ndirikuona kuti pane problem yekuti council inoisa mutemo yekuti vanhu havasi kutorera mudziyo yavo. Mukataura nachiroto kana kuti namaya izvezvi vanogona kukudza kuti takaisa mutemo wekuti vagari havazotoreri midziyo yavo nenhau dzemagetsi, asi vashandi vecouncil vanoendera mberi against council policy vachitora midziyo yevanhu vachiendesa kwatisingazivi. Saka ndinofunga kuti ndo pane problem ipapo kuti hapana kuwirirana pakati pevashandi vecouncil nemacouncillors aripo.
Vadzikira,
ndakudaro mai rega ndibva ndapindira vajonga. Ndatisiyane mafungiro angu nezvitarwa naMulilo. Macouncillors ariko, ini ndiri kuona kuti problem ndeyemacouncillors. Vashandi avagara variko kubvira nakubvira. Hakuna musenzi wandoziva ine anekwanisa kuti kune bazi remacouncillors rinova ndorinogona kuvafa. Ndichipamenzaniso wekuti nezuro chaizvo panews chaipo takaona chief executive anova mushandi wekanzuru yekunoton achitotaurawo kuti kukadeswa resolution nekanzuro yekunoton kuti vanhu ngavabatirwe dzimba dzavo kana zvinhu zvavo. Izvi zvakaitwa nekanzuro yekunoton. Inini ndinoblema kuita kwanga kwaita zvematongerwo enyika munyika medu. Makore apfuura ya 5 to 10 akapinza kamwe kekutya mune vanhu vakawanda kupinda mune zvematongerwo enyika. Izvi zvakaita kuti vanhu vane chikoro, vane ruzivo nedzimwe nzira vasapinde mune zvematongerwo enyika. Makazopinda ana siaso vasina kana nechikoro zvacho chinodiwa kuti varane maguta. Saka ivavo vanhu ivavo ndo vari kunetsa ivavo. Takarega kuzviexposa zvinhu izvi zvichatidzokera kwatiri. Kuzesa nekumagetsi hakuna meter collection iri kuitika, but vakuramba vachibhila vanhu. Ndosaka vachiona kuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara dzimwe mari nekuti hadzina proper billing system. Zvinogona kuoneka nevanhu vari kumusorosoro vari kuhurumende nekuti vanhu vane mazita anozikanwa, asi kune vanhu hobho vasingazikanwa vasiri kubhadharawo magetsi.